Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi musi weChristmas chishanu 25 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoshora zvikuru hurumende pane zvairi kuita kuna amai Shila chisiri munhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 339, zvichitevera kufa kwevanhu vapfumbamwe nezuro. Pavanhu ava, vaviri vakafa kuBulawayo, vaviri vakafa muHarare uye vaviri vakafawo kuMashonaland West. Matunhu eManicaland, Mashonaland East neMasvingo ese akarasikirwa nemunhu umwe chete. Nezuro vanhu zana nemakumi matatu 130 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabata chirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevashanu 145, Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi masere nevatanhatu 12,786, vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana matatu ane gumi nevana 10,314. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, rinoshora hurumende nematare edzimhosva mukusunga kwakaitwa nhengo yeATUS amai Shida chisiri munhu, richiti izvi ndizvo zviri kuedzwa kumiswa nesangano iri. Mukuru weWALPE, Muzvare Stavile Dewa, vanoti kana munhukadzi akangopinda pachigaro cheutungamiri, hurumende inoedza pese painogona napo kuti munhukadzi iyeye abve pachigaro cheutungamiri. Muzvare Dewa vanoti mbavha nematsotsi hadzisi kusungwa, asi munhukadzi akamira hake mumugwagwa achikumbira kutambiriswa mari inokwanirana nebasa raari kuita, anosungwa agonyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso.
Isu seWALPE tiri kushungurudzika zvikuru nekutemerwa chirango che10 months kuna mudzimai anonzi Shila Chirisa Muhuru, uyo anoshanda neAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe ATUZI, uyo akawanikwa achiconvictwa munzvimbo yeMasvingo. Mhosva yake iri yekunzi akaparticipata mudemonstration yakaitika kuMasvingo, apo mateachers airatidza kunyunyuta pamusoro pemasalaries avari kuwana asingakwanise kutenga kana chii, sezvo vari kutadza kuriritira mhuri dzavo.
Sei sangano renyu richitsigira amai Shila chisiri munhu?
tukatarisa leader Shila Mukadzaka Shinga, Mukadzaka Shipira, kuenda pamberi achirwira kodzero dzema teachers ese, not only my teachers but Zimbabwe nevana vese vanoenda kuchikoro, kuti dai zvinhu zvagadziriswa, ma teachers akwanisa kuwana masalaries anotenga, sezvamunongoziva masalaries ari kupuwa vadzidzisi, haana chaano kwanisa kutenga, asi zvinoshamisa ndezvekuti vakamiswa pamberi pedare apo pavakanzi vaende kunogara kujeri for my months anokwana 10 almost gore, izvo zviri zvinhu zvatiri kuramba sevanhu vanomirira madzimai kuti zvekutoitwa nehurumende zvakaitwa nematare kutotyora kodzero dzemadzimai sezvo takatarisa constitution yedu section 59 inopa muZimbabwe wese zvake kuti akwanise kufila free kuenda kuno demonstrator kana kupetitiona hurumende. So zvinotishamisa ndezvekuti sisishila vakapindawo vachino demonstrator munirunyararo asi vanonikwa vachino convictwa vachitongerwa kunzi vagare mujeri kwemakore 10. So izvo zvinoratidza kuti section 59 yedu constitution haisi kurespectwa, constitution yedu haisi kurespectwa, marights emadzimai haasi kurespectwa.
Nyaya ya amai chisiri munhu inoenderana nezvinangwa zvewarupe sei?
Katarisa madzimai ari maleadership positions Zimbabwe yese havadarike 15%. Saka zvakaitwa nanashila zvekushinga vachimiriro kodzero dzevamwe zvinowanikwa zvichaita kuti madzimai anzwe kutya kupinda maleadership positions, vachiti kana tapinda tinozoitwawo zvakaita Shila tichisungwa tichiendeswa kuutorongo. Izvozvo vana vake 5 chaivo havana munhu ari kuchengeta, hapana munhu ari kuchengeta mhuri yake, ari muusungwa izvozvi. Malawyers akaapply for bail pending appeal kuti ambobuda panze vachiapila, but zvarambwa zvakare. Izvo zvatinoona kuti zvinhu zvisina kunaka, nekuti tikatarisa munyika yedu zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune nyaya dzakawanda dzecorruption, vanhu vari kuba mari dzemahospitals, mari dzecovid-19, maminerals, zvinhu zvichibuda, goridhe rinotengeswa kunze kwenyika, asi vanhu vavo havasungwe, vanoramba vachitofamba vachitoenderera mberi nekuba. Asi uyo akangomira akabata placards akati tiwedzereiwo salary, mari haisi kukwana, arutotorwa achitoendeswa mujeri. So ndozvinhu zvatinoona zvinhu zvinhu zvisina kunaka. Saka isu tinoramba tichiti dai hurumende yasunungura mudzimai Shila varege kushungurudza maticha ese nemadzimai ese ari maleadership positions ava vari kupusha kodzero dzemamwe madzimai.
Avo vange vari mukuru weWalpe Muzvari Sitavile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda nezuro vakatadza kutora mari dzavo kumabhanga nepama ATM, izvo vati zvichakanganisa zororo ravo rekisimisi. Nunurai Jena akatipa nyaya inotevera.
Mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga reKebs vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga.
Saka mari inobuda mubhengu ichienda kumastriti shoma inenge yasara inonzi aiwa vanhu ngavadi havaende vanosiaa kumashopsi. Handiti mazvoa kuita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vawana mari nhasi kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ, asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane. VaCrispin Nhare avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
4000 haisi kukwana ndikozva muturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhumendi. Angatasa kumunhu wekupedzisira murombo kuti indobhadhara rent ndoti nevanasikana nevanakomana neyangu kicheni mari 1000 haikwane plus food. Vako vakatimanikidza kuti totenga mumasupermarket. Masupermarket haikwanika 1000 nekachiona. Se Christmas inoi mwana vanoda kudya zvakawanda. Ini ndokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kuti kurengi. Ndakatenga kakota chicken, ndotenga tumatomati, tumaonyenzi, ndotenga tumatomasi, ndotenga tumapotatoes zvetsaona kuti mhuri yangu ite sei ikwani. Nokuti 1000 yacho vakati chiteverekai haisi kuita sei. Asukukwana.
Pata punza kutisei vasinga shandi se swipe kana eco cash mukutenga zvinhu muzvitoro. Vanhari vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanhari vati zvinhu zvakaita se rendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana eco cash.
Landlord anoda cash, haana swiping machine, haana eco cash. Saka izvozvo nezvakaita ndiri nemuntu ndizvandaitanga ndatarisa.
Murimo wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri muso kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo. Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai nyari mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwemari panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana eco cash. Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari yemunyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pasikiri 7 apo handinongopa kutenda nechirongwa chamunotiitira chistudio 7 ichi. Nongoti rambai makadaro, ndaichikwaisa hama dzangu dzese dzinge dzindiziva inindonzi dzinhle bidding. South Africa pandanjiti pe Christmas pama dzese dzokwabhidhi dzimwe dzokwachipfuuri uko musimba here.
Hallo mamushamarare, nenzonzi tichaona kombo ndiri muJoburg yezvinezvi. Ndoda kuti happy holiday kuna mai Pamela Felice PC Filipi kwa kombo nevamwe vose vanondiziva vakaterera. Mave nenguva yakanaka.
Mukasei pastudio 7 apo ndichawana tati rangu yekuno kusouth africa Limpopo. Ndida kushuvirai Christmas yakanaka negwedzo yakanaka kwamuri vashamai vose vepastudio 7. Ndozvodawo mhuri yangu iri pamaranda apo kusanganisa nevana mai vana vangu vachinonisi chikulele nevana vangu vanoti QT A40 Ever Nice naAdequate ndisiti baba vanokudai ndaedza kuyawo Christmas nazvina kundimirira zvakanaka zvakaoma asi zvichanaka vanangu. Zivai kuti ndinokudai mese, rambai makashinga muna mane matambudziko tiri tese. Ndinotenda.
Pastudio 7 murisei. Ndoda kutenda nebasa ramunoita rekunonga tsono pasi pemvura kwamunoita nepenyuro yevanhu inozvika neruzhinji pasi rose rino. Ndinomutenda nebasa ramunoita. Ndoti ndichingamidzo mhuri yekwangu apo pachipinga apo pasilinda apo pachinyokoto ndichiti muri sei tiri pano pamuzanzi for sure vasimbigi
Studio 7 makadini makadini wa shamarari wedu ndeku morosa imose ne mufaro wa shamarari wese we studio 7 ndichiti makadini ndino kushuvirai kuti mwari daya kuwedzerai makore okurarama panyika murambe mchiti panhau ndoda kumorosa vatu master prenyika mapfumo ndichiti makadini wa mapfumo ndobva ipapo ndakananga ku Bedbridge ndoda kumoresa mwana wangu forward gundugwa na talent kiat wireless mlokoti ndigomoresa vazukuru vangu takudzwa goodwill gundugwa na rumbidzai gundugwa na rutendo amanda gundugwa ndobva ipapo ndakananga kumberengwa ndinoda kumorosa mhuri yese kwa Jeremia ndichiti makadini mhuri yose yokwa mabhena ndinokushuvirai Christmas negoredza zvakanaka hepi
ndoti makadii vashandi vestudio 7 nemateerero acho indoitawo Felix Samson ndiri kutitungwiza ndoda kukwazisawo vabereki vangu vari kumakonde kuna sungu ndichiti makadii ikoko vari sei vamwe vese ndozokwazisawo maticha akandidzidzisa pakenzamba secondary school nekasonde nevamwe vose vanondiziva ndichiti kune vose vari kufamba nzendo dzavo ngavafambe zvakanaka musamhanye fambai lolo musadhraivhe makadhakwa ndinotenda
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa zvikuru kuti vakaenda kuKissimmee kumuzinda wavo mudunhu reFlorida vachisiya zvinhu zvakaita manyama amire nerongo uye vanhu vasina kupiwa mari dzekuvabatsira panguva ino yekurwisana necoronavirus vasati vabuda muWashington DC vaTrump vakabudisazve mazita mazhinji evanhu vavakapa ruregerero rwemhosva dzavakapara vazhinji vavo madzisahwira avaTrump hama dzemhuri yavo pamwe chete neavo vakaramba kupa umbowo apo vaTrump vakange vachiferefetwa neparamende nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaTrump havasisina basa nebasa ravo sezvo chavari kuramba vachifunga inzira yekuti varambe vari mutungamiri weAmerica kunyange hazvo vakakundwa musarudzo muzvinafundo Masocha vanoti vaBiden vari kuumba dare remakurukota avo zvishoma zvishoma
tiri kuona kuti zviri kufamba zvakanaka chaizvo vaBiden vari kupuwa nguva yavo norutsigiro rwokufanira kugadzirira kutora masimba musi wa 20 January vachiumba hurumende yavo vaBiden zvinozvichiratidza kuti America ina vanhu vakaita sei tinoona kuti vaBiden vari kutora vanhu vamarudzi akasiyana siyana manative American vaya vakaonekwa vari muno muAmerica vatemavo vakauyavo muno vachiuyavo nenyaya dzeuslavery izvi varungu gochani vachiumba hurumende yavo zvisati zvamboitwa munhoroondo dzematongerwo enyika yeAmerica kuratidza vanhu vomuAmerica kuratidza vanhu vapasi rose kuti pakuumba hurumende ipi neipi hapafaniri kuva nekusarudza ganda romunhu kana kusarudza kuti munhu wakabvepi
mataura pamusoro makurukota arikuru doma na Biden vanobva kumarudzi akasiyana siyana. Kusiyana siyana kwemarudzi mudare ramakurukota kunobatsira chinyi kana vava kutonga?
Chino zvinobatsira chaizvo sa nokuti rumwe norumwe rudzi rwavanhu rune rwine nyanzvi yarwo nyanzvi dzarwo dzine ruzivo rwakasiyana nevamwe varenge vari kune marudzi yatinoti diversity iyei.
Chii chiri kuitika navatrump mazuva ano?
Vatrump vanenge munhu watoita sokuramwa basa rake rokutonga, nokuti ndivo vachiri kutonga kusvika musi wa20 June. Asi tinoona kuti havasi kumbovonekwa vachibetsera vanhu panyaya iripo mazuva ano ecoronavhairasi, pamwe nokubayiwa vhaccine mushonga wecoronavhairasi havapo. Tinotoona kuti ike zvino izvi varotodzi vabuda muwhite house muya vaenda kumba yavo iri kuflorida uko kumafura mhepo vachisiya basa riripo ravanofanira kunge vachiona kuti riri kuitwa basa rokuti vanhu vemuamerica vapuwe mari stimulus package iya vakabva varisiya vakaendazve. Basa riripo izvozvi zvinokurudzira vanhu ngavabayiwe, nokukurudzira vanhu kuti ngavapfeke mamaski vazvichengetedze kucoronavhairasi, vazvisiya varamwa vatoenda kuflorida.
Tiri kuona zvekuti pane mutauro vakabudisa zvemamwe mazita evanhu vazhinji vavanoti varegererwa mhosva dzavakapara. Chii chiri kuitika pa Professor Masochi?
Chiri kuitika apa ndo chinonzi chisivano chiya ichi chavanhu vavaka vachisinge vachishanda navo navamwe vavanoziva vakapara mhosva. Saka panguva dzino president vanenge vari kushandisa masimba avo kuregerera vanhu ivavo vakaita mhosva ivavavo, zvinova zvinhu zvisina kunaka kuti zviitwe kuti unoregerera vanhu vaunoziva vane mhosva dziri pachena. Saka zvinobva zvazokonanisa vanhu mukugara kwavo kuti saka ava vanhu avo rudzi urwava hatichashandi navo zvachose. Zvekare vanhu ivavo vanenge varegererwa vanogona kuzoparadza dzimwe mhosva dzakafanana kana kutokura kudarika mhosva dzavakavapara idzodzo mberi kunoenda uko, nokuti zvinhu zvakaipa chaizvo kuti munhu wabatwa nemhosva akaonekwa kuti mhosva yake iripo wozonzi purezidendi, nokuti una masimba okuregerera vanhu wovaregerera ivavo dai achiregererawo navamwe vose vasiri vokwake. Zvino vanenge vanonguyayo kuzemberana nokuregerera vokwavo chete, asi ivo pachavo mhosva dzavanonzi vakapara vatrump dzinenge zvisati havakwanisi kuzozviregerera ivo pachavo.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nhasi kisimisi ino tine muimbi wenziyo dzechitendero Munyaradzi Munoda Wafa, uyo akabura kamwe kambo kake kanonzi Chasing My Dreams kaakaimba nemuimbi weZim Dancehall Gapsi Warrior, anova mwana wemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Mechanic Manyeruke. Kuti tinzwe zvizhinji nezvekambo aka, Blessing Zulu weStudio 7 abata Munoda Wafa.
Everybody have a dream, yeah.
Think like Munyaradzi
19 again. What do you? I am working so hard to fulfill my dreams.
Kambo kedu katakabudisa kari kutambirwa zvikuru kune vati vakanzwa vari kuratidza kukafarira zvikuru, uye vari kufarira pfungwa yekuti takambo asokuti takisiye music yavanoziva tichiita ndokubva tapindawo muyechimanje manje, asi tisingarasi rupawo rwedu. Saka takabatana na Gaspi Warrior tikati aiwa mwana mai ngatiite chinhu chekuti chinofadza mati wose. Takapakeja Christian music yedu ndobva taiisa mubiti ririko mazuva ano ravanokwanisa kuta relate to.
Kambo aka kanorevei chaizvo?
Songu iyi iri kuinspire vanhu kuti kana une zviroto zvaunazvo, une shuviro dzaunadzo, don't quickly give up. Usarase tariro kana zvisati zvazadzikisika. Ramba wakabatirira, asi usangobatirira patariro chete, batirira pana Mwari.
Yeah, sei maburitsa kari kambo kamwe chete chete parizvino
takati tichange tirelease ma singles kubva padamba refu redu rinonzi munyaradzi saka zvatiri kuita izvi tiri kungonombora ma songs tichichachura tichiita kuti vatsigiri vanzwe this festive season zvataita ndezvekuti tadecide kutora nziyo mbiri kanonzi chasing my dreams aka kandakaita na Gaspi Warrior then musi weTuesday tiri kubudisa zvekamwe kanonzi mukoko wedenga muna February ndopatange tichizobudisa damba refu rose rakakwana
Tanzwa Gaspi Warrior. Pane vamwewo here vaimbi vamakaimba navo padamba refu renyu ramuchaburai?
Vaimbi vatakaimba navo varipo, asi zvatadecide kuita we wanted to be a surprise kuma fans edu. Saka seipapa pa handima vanhu patakangoibudisa vanhu vakashamisika kuti ah na Gaspi Warrior chinhu chatatakasimbika. Tisingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika. Ngavangotarisira kuti damba refiri varipo vaimbi vatiri kushanda navo vanobva kumhando dzakasiyana siyana dzemimwe mimhanzi.
Tendai zvenyu vateereri tichipeta chirongwa chedu.
Ndinotenda, ndinongoti kuvatsigiri vose vemimhanzi yedu nevatendi vose vari pano pasi panyika. I would like to wish you a Merry Christmas and a prosperous 2021. May God bless you. Oh, may God continue to bless you.
Muimbi wenziyo dzechitendero munyaradzi munoda wafa Ange ari parunare kumasvingo na Blessing Zulu West Studio 7. Zuva ranhasi izuva rinokosha zvikuru kuvatendi vechikristu. Ngatimbonzwai mashoko eChristmas anobva kuna mufundisi Kenneth Mutata.
Nhasi izuva rekisimusi. Tinoti makorokoto kuvanhu vose vari munyika asi zvikuru vana vekwedu vemuZimbabwe. Tinoziva kuti vazhinji vangati isu hatina chekupemberera. Kisimusi zvinhu zvinorema mitengo yezvinhu hatikwanisi mari dzatinadzo hadzitengi tinofunganya pamusoro penyaya yekuti tikadya mari yatinayo tichadini vana zvavanovhura zvikoro pamavhiki anotevera saka vanhu vazhinji vanogona kunge vane zvakawanda zvinovamanikidza kuti kisimusi yegore rino isareva chinhu vazhinji vanenge vachifunga kuti vapembere vakaungana vakamanikidzwa nenyaya yekuti kune COVID-19 saka vanenge vakachengetedza upenyu hwavo vari panzvimbo imwe chete vari pamagroups madiki vachiitira kuti vasapfudzira mberi utachiona saka ikisimusi yakasiyana nemamwe makisimusi atinosiita asi zvakangodaro ikisimusi yatinofanira kuti tipemberere tose nokuti tinoziva kuti pakisimusi tinorangarira kuponewa kwomudzikunuri wedu Jesu Kristu anova ndiye ishe wedu zita rokuti Jesu rakapiwa pakuponewa rinoreva kuti muponesi kana kuti mudzikunuri saka zvakafanira kuti tipemberere nenyaya yekuti nhamo dzatakatasana nadzo dzichapera mudzikunuri wedu achatibatsira misodzi iri pamaziso edu ichapukutiwa kunyunyuta kwatinako kugunununa kwatinako kuchapera tinotarira kwaari kuti atipe simba rekuti tichipinda mugoredzwa tichitarisira kupinda mugoredzwa pasure pekisimusi tinenge tine simba rokuti tirambe tichigwa namadambudziko atakatasana nawo iye achitipa simba tigodzikunugwa kubva paari saka zvakakosha kuti tipembere kunyangwe tino kumanikidzwa tipembere takatarira dzikunuro yedu ichauya ndo saka tichiramba tichiti kuvana vekuZimbabwe farirai muponesi wedu mazwi akataugwa navatumwa kuvafudzi kuti ngakuve nomufaro nokupembera nokusimudza zita guru kudenga uyezve norugare panyika ndo zvatinotaurawo kuvana vekuZimbabwe kuti glory be to the one in the most high. Simudziwai mare ari kumusoro kudenga asirugare guve panyika. Saka zvakafanira kuti nemashoko iwawo titi makorokoto ekisimusi madambudziko ariko asingati pembererei nomufaro nokuti uyu waponewa mudzikunuri wedu. Happy Christmas to you all.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 339. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nekisimisi yakanaka uye mungwarirewo COVID-19, please ndapota. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. Thank you.